것만.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemugovera. Budzi 25-2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiku basana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December.
Zimbabwe nhasi yobatana nedzimwe nyika mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwiswa nekumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence.
Kumazare dzimosva heni china unonzwa kuti dare ringatichipamusoro pebill ratanga chiaplya dare rakwanza kunzwa chichemo chedu.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vange vakasungwa nezuro vapiwa mvumo nedare yekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachipakumba. Varimi vefodya vakawanda votambirana nechirongwa chekuvakwa kwemadhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana kuti marasha mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rese mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwisa kumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence, icho chatanga nhasi chichapera musi wa 10 zvita, chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Dingindira regore rino rinoti investing to prevent violence against women and girls, kana kuti rinokurudzira kusimbiswa kwenyaya dzekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vapawo mashoko vachiti tose ngatibatanei mukumiririra nemukutaura pamusoro pekumisa mhirizhonga yemhando ipi kana ipi kumadzimai zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu achishanda muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, muzvare Helen Kadarire, kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu sewal petruku batana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December. Ichikurudzira vanhu vese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rino theme yedu inoti unite, invest to prevent violence against women and girls. And theme iyo inouya panguva yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ari kushedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika. Ichitarisana nenyaya yachoni, tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asiwo ngati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei.
munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo, hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumiramira womunyaya idzodzi?
Tichishanda seWalpe nemadzimai ari muparliament nevaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri, vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Mochikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu seWalpe tinoti pa-16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi standalone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender based violence kuti dzinge dzichireduswa. Bhajeti iro rinoita kubatsiro kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe, dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemocracy nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection muswa 9 December, zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye-16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka sure kuti unge muine runyararo munyika, especially kumaconstituents nekumawadi kunenge kuchiitwa mabyelections.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mushandi muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE. Muzvare Helen Kadarire vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo nezvivakwa mushure mekuratidzira kurambidzwa kukwikwidza musarudzo. Dzeutungamiri wevadzidzi weSRC vapiwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso nedare redzimhosva kuti vatongwe vachibva kumba. Vatatu vakange vachimiririrwa namagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe naTinashe Gaswa. Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vechikoro cheUniversity of Zimbabwe panyaya iyi, asi tabatawo mutauriri wesangano reZinasu vaLifeline Guta kuti tinzwe zvizhinji.
Kumasare dzimosva then tichida kunonzwa kuti dare ringa tichipamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti panenge wakasungwa vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representatives pathe University of Zimbabwe pamusoro wa28. So wanzwa chichemo chedu tichitarisa navo futi nemamirira zvakaita kuti aiwa vananga vavane mukana wekuti vanorepresenta yunivhesiti yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzve redhemokrasi munyika yedu.
Tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi, mava kutarisira zvipi?
Zvatava kutarisira ndezvekuti munguva inoteera ini yekuti mayunivhesities kana tingati ava vanotitungamira kumayunivhesities tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi. Izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emastudent representatives ndeyekuti tinoda kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushidza zvichemo zvavo ikoko. Saka maadministrations kana iva vatungamiriri vemainstitutions ekudzidza iti haya tertiary institutions kana vachizopindira munyaya dzakadaro manje vanolimita ukoro kujanyirira vana mukunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakareketera kune rimwe divi but vachivapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka kaisu zvati kutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maishuzi aya atakatasana nawo haatingafanuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemainvestments because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kunge tine dhemokrasi vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vachikwanisa kuita sarudzo dzavo pasina kudzvanyiriro uro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi.
Ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi?
Gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka. Tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti edu kana panzvimbo dzatinodzidzira. Saka sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka because donje redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina ende our motto is the same thing kuti aiwa victory is certain. Zvingave zvingada kutikanganisa kana ukada kutirwisa but sezinaso donje redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete bhosi chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete.
Avo vange vari mutauriri wesangano rezinasu rinomiririra vadzidzi vaLifeline Guta vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Varimi vefodya vakawanda vanotambirana nechirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma achivakwa nechizvino zvino. Izvo zvavanoti zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kugona kupisa fodya zvakanaka zvinoisiya yave neruvara rweyero zvinoratidza kuti haisisina mvura zvinoita kuti murimi asarasikirwe nefodya yaanenge akohwa uye zvinowedzera mari yaanotengerwa nayo fodya yake kumusika wefodya. Varimi vari kuzvikwanisa nokuda kwemhando yemadhirihora avari kuvaka mazuva ano anoomesa fodya zvakanaka asi achishandisa huni kana marasha mashoma. Varimi vakaomesa fodya yavo nekuichengetedza zvakanaka vasati vanoitengesa vanoderedza kurasikirwa nefodya yavo kubva pazvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% kusvika pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Murimi wefodya mudunhu remakonde kumashonaland west Vasifa Chidhakwa vanoti madhirihora aya anonzi marocket barn akanaka sezvo achiita kuti vasashandise huni dzakawanda senguva yakare. Vachidhakwa vanoti nguva yakare vaishandisa zvitaki zvehuni zvitatu kupisa fodya inenge iri mudhirihora asi iye zvino vave kushandisa chitaki chimwe chete nechidimu.
Huni pari zvino tichishandisa mavhisirota tava kushandisa huni shoma. Iko zvino zvitongangoti ndikazadza bhani rangu iri kudhara ndashandisa 3 makodzi kuti ndikwanise kupedza kupisa bhani iri asi but pari zvino tichishandisa vhisirot iri ndava kupedza 1.5 kodzi.
Vachidhakwa vanoti madhirihora vari kuvaka anoburitsa mvura mufodya zvinoipa giredhi repamusoro kana yave kutengeswa.
Chinoita kuti fodya ibude zvakanaka imvura. Ikakwanisa kusvipa mvura yebuda nemavhenda ayo ekumusoro ayo ndo andade mvura ibude inyazobviswa mufodya inebva yabuda ichienda so that fodya haichasvibi yakunyazobuda kala yako yaunonga watenesa panonga watonga kurezera thermometa yako kuti ipise fodya zvakanaka.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumazoe mudunhu remasonaland central vachinache pazvakavambwa vanoti madhirihora matsva aya anopisa fodya yavo zvakanaka uye vachishandisa huni shoma zvekuti havarasikirwe nefodya yakawanda yavanenge vakohwa.
Inenge iri shoma because inochengetedza marasha iye ichifena mhepo nepazii pai pai so that marasha mazhinji haakasiri kupera mubhani kati huni hadzikasiri kupera Mwenye banga baishani suwa iso dote hini ya chela mepo ni panesanga na ziba ya baya.
Mushandi mkuru webo karunona nyo shukuri mwa kwe fojiga munyika. Iroraka yamura mkuwa kwa kwe madriwora mushandi sa unishoma wa Clifford Machona. Vanoti madriwora aya anoteleza kushandisi kwa kwe uni nezu kamu makumi mashanu kana kuti 50% kubamuzana. Mutauriwe rine sangano rinotenga fojiga reti ya MB Muzare Chelesani Moyo. Vanoti madriwora macha aya akanaka sezo pasina urongwa wakati chikiti wekudzoreredzera miti inenge yatemwa.
Seti IMB tiri kukurudzira nekudzidzisa varimi kwese kwatiri, kwese kwatinoenda tiva trainer, tichiita ma field days, tichiita ma awareness campaigns, tichishanda takabatana nematobacco buying companies, maanova ndiwo vama contractors, also neve ma auction floors vanoona nezvekuti fodya yatengeswa zveku.
Mutauri webazi rinoona nezvemiti munyika Reforest Commission amai Violet Makoto vanoti vanokurudzira kugadzirwa kwemadziriwora anoshandisa hunishoma sezvo zvichizoderedza kutemwa kwemiti munyika. Asi amai Makoto vanoti zvinonyanya kuzotambirika kana varimi vakawanda vakatambira chirongwa chemadziriwora aya. Hurumende iri kutarisira kuvandudza goo refodya kusvika pamakirogiramu mamirioni mazana matatu kana kuti 300 million kgs gore ra 2025 risati rasvika, uye kuvandudza bhizinisi refodya kusvika pamadhora ekuamerica mabhiriyoni mashanu kana kuti US 5 billion dollars nekutengesa zvigadzirwa zvine chekuita nefodya kana kuti tobacco value added product. Chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya ichi chinonzi chichateredza kurasikirwa nefodya kwevarimi, izvo zvichakudza gohwo ravo zvikamu makumi maviri kubva muzana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuhondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Nasi Egypt yatambira vanhu vange vari muutapwa hweHamas vanosvika 10 nevana. Egypt inoti yatambira izvi sechiratidzo chakanaka pamusoro pekuwedzerwa kweurongwa weGaza Truce wekumbomisa hondo kwezuva rimwe kana maviri kubva kumapato ese. Mukuru wekufambiswa kwemashoko muEgypt vaDia Rashwan vachitaura nevatori venhau vati vari kuita hurukuro dzakadzama nemapato ese kuti vawirirane pamusoro pekuwedzera chibvumirano chemazuva mana, izvo zvinoreva kusunungurwa kwevamwe vasungwa muGaza uye vasungwa vePalestine vari mumajeri eIsrael. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai munei muda wapi vekambani yeNeo Life vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara ivo imo muno muAmerica kuTexas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai muda wapi, mungatitsananguroere nemabasa amuri kubata imo muno muAmerica?
Mabasa andiri kubata muno muAmerica, ndinotengesa maproducts akati wandei. Ndinotengesa maproducts emumba, ehealth, emugarden. Maproducts aya ndotanga nehealth, ndinotengesa anorapa cancer, anorapa sugar, anorapa zvirwere zvakawanda. akawanda ne anomudza weight ne anogenesa weight ndinomatengesa emumba ndinotengesa ekucleanisa mumba mahandy andy ekugesa mameti ekugesa midziyo yemumba akawanda zvokuti ndinotengesa futi mamwe ekugesa mafuta ekuzora asingatsvukise ekungoti ganda rinonga rakangonaka natural richirakaserera zvakanaka zvisina hutsvuku zvinhu zvisina mishonga yekuti munozosara nako kubata zvimwe zvirwere ndiwo maproducts andinotengesa iwayo.
Makafunga sei kutanga kutengesa zvamuri kutengesa izvi uyezve zvinogadzirwa kupi?
Ndakafunga kutengesa ndiri kuAfrica ndandingori amai vaingova vanosara nevana pamba vatinoti mahousewife. Saka pandakaona kuti regai ndiite rimwe basa remaoko ringandibetsera kundipa mari ndo pandakafunga zano iro. Ende maproducts edu anogadzirwa muno muAmerica ndokunaka zvaita sinzi ndava kuno ndava kumuzinga.
Pane mamwe mabasa amuri kubata here semudzimai imo muno muAmerica?
Hongu, ndiri kubata as a caregiver ndo basa rimwe randinoita muno muAmerica.
Zvakakosha sei kuti mudzimai awanewo rimwe basa raanobata rinowanawo richimuunzi ramari repadivi sezvamuri kuita?
Zvakakosha zvokuti nokuti haumirire chouviri chimwe sezvo mazuva ano upenyu hwakaoma mari dzati kutambira hadzikwani kuti dzibhadhare zvose zvatinoda semabhiruzi kuendesa vanavo kunze kuti vanofara kana kutozvitengera mota chaizvo mari dzati kushanda hadzikusunungure kuti uite zvaunoda panguva iyoyo. Saka kutengesa pakakosha.
Zvii zvamungapowo semazwi eshingiso kune mamwe madzimai akateerera angati ndingazvigonawo here zvinhu zvakaoma kudai? Zvinoda mari yakawanda here kana kuti mudzimai angatanga sei?
Izvi zvinogonekwa nemunhu wese zvake anoda kupinda mubhizinesi rino nokuti bhizinesi rino haritangwi nemari, rinotangwa neshungu dzako chete. Unogona kuzvitsvagira maclients usina kana mari and maclients iyaya ndivo vanotokutenga vega. Unongovaudza kuti mari muakaunti. Chakanaka kungogona kuzvitsvagira maclients. Maclients ndivo zviri important. Hazviburisi mari yako, zvinoburisa mari yeclients. Saka izvi zvinhu zvakakosha chaizvo zvokuti haumbofungi zvecapital kuti regai ndimbotsvaga mari yecapital. Zvinongoda ruzivo rokutsvaga maclients chete.
Pane mabasa amuri kuita aya, vanenge vachida kuziva zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanoda kundiona zvandiri kutengesa vanogona kundiwana ndiri paonline yezvo ndinotengesa. Ndinotengesera online munei muda wapi @newlife.com kana kundiona muma WhatsApp group amazuva ano aya panhamba dzinoti +214 489 8774. Vari kunze kwenyika ndiri pa +12 144 489 8774.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda zvimaita zvenyu fungei Mwari akupomborerei.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Zvinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari muSouth Africa pamusoro penhau yavakati timbokurukurawo nezvayo pamusoro petsika yekubvisirana pfuma kana kubhadhara roora pamwe chete nemutemo unobata pfuma inenge yasiyiwa nemufi inganzi muchirungu estate. Mufundisi Moyo, tipei tinzwe maonero enyu kana pfungwa dzenyu pamusoro penhau yekubvisirana pfuma pakuroorana kana pakuwanana.
Panhau yekubuditsirwa roora inhau yakakosha zvikuru nokuti kana mutemo wenyika yedu wakadzika mutemo wokuti varume havamanikidzi kundobuditsa roora, vanoroora kana kunga achida kana asingadi orega. Nhau yakafana inhau yakaipa zvikuru nokuti kana tiri mukati menyika hatifanisa mutemo dzakafana idzodzo mukati mewanano. Munhu anofanira kuroora munhu. Ndosaka makaona chere na Jacobo wakashandira mudzimai wako makore manomwe. Saka munhu wese anofanira kuti arore mudzimai wake. Mutemo yakafane iyi hatikurudziri. Mutemo yekutambisa vanasikana vevanhu, mutemo yekutambisa vanhu. Ndakuudza varume vakawanda, mukatevedza mutemo yakafane iyi hakuna kwamunosvika, nokuti hakuna mudzimai angazokuremekedza kauti agare newe uye futi kauti aronge newe mahara, nokuti vamadzimai anenge achishandavo iwo usimushandisa mahara. Saka varume vanofanira kuti vabuditsire madzimai avo roora, vandoroora madzimai avo.
Ko, panhau yepfuma yasiyiwa nemufi mufundisi moyo, munoti tinonzwa kuti iye zvino mutemo unoti hapana chinofanira kugoyiwa kunze kwembatya dzakachipfekwa nemufi, zvimwe zvese zvasara zvinofanira kunyoreswa naMaster of High Court.
Apa regai nditende nditi apa mutemo uyu wekufirizwa kwembatya kwemari kwakakosha zvikuru sezvakataurwa chinzi chinotenderwa chigovaniwe kana munhu achinge afa imbatya chete. Imba dzimotokari kana mari kana mapadza kana matv kana zvingawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvigoverwe nedare. Apo panenge pakanaka kana zvitiwa nenzira yakaraidzwa kuti kare kana murume achinge afa vahama dzaiva achitora dzimotokari kana dzimba madiwo vana vaisara vasina pekutangira vachidzingwa uye futi nemudzimai. Saka apo pakanaka zvikuru kaitwa nenzira yakanaka uye futi tozati kumwe matare nemamwe magweta. Pane magweta matsotsi anogona kungotengwa achiuya nenzira yakadaro chere munhu akasiya anyora wiwo inogona zvekushandiwa. Saka apa mutemo uyu ndinotendera nawo uri raiti.
Mune zvamunopesanawo here nazvo pamutemo iwoyu?
Ini chandinopokana nacho pamutemo uyu wakaiswa mukati menyika yedu ndepekuti kana mufi akafa ane madzimai maviri kana achigara kutauni, kutauni anogona kuva akavaka musha, umwe mukadzi achigara kutauni, umwe achigara kumaruzevha. Dzimwe nguva kumaruzevha kakangova kwaimba eraundi kurova kuti kana murume akafa anenge ane imba yemutaundi anobudirira, kauti wokutauni hakuna imba anenge achiriroja kugara paimba yebasa, ari kumba achigara paimba ndi anenge achibudirira. Nhau yakafanana inhau isina kunaka uye futi zvene mutemo wakataurwa wokunzi zvakaita sei ndofa panapa ndine musha wangu wandinawo, mudzimai wangu oroorwa nomwe murume, kana mudzimai wangu akafa murume uyo anenge akuitora musha wawakita wake, vana vanga vachawani chini. Mutemo yakafananawo mutemo usina kunaka uye futi zvepamutemo iwowo unotsikirira varume nemadzimai kunyanyanya madzimai kuti kana murume kana akava nomwe waanodaana kunze small house isingazikwani for 3 months anokwanisa kuti awanevo. Zvinhu zvinorwadza izvo kuti madzimai anenge akashanda nesimba kuti vasvika ipapo uye futi kana hazvigoni kuti zvigamuchirwe zvemuromo oga zvamunenge makaita pasina kunyongwa pasi. Tinofanira kuti tikoshese magariro edu akanaka.
Maona mukana nhasi wekupawo pfungwa dzenyu, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iroro ramuri kuchema naro?
Ndinokurudzira kuvarume vese nemadzimai, varume roorai madzimai enyu muchida kugara zvine runyararo. Buditsirai madzimai enyu roora, kwete kutevedza mitemo iri kuiswa munyika. Hakuna kwainokusvitsai nokuti hakuna mudzimai anofara kugara nemurume asina kumuroora. Kwete kugara nevana vevanhu kutevedza mitemo, nokuti matsotsi angafara zvikuru kuti aiwa ndakungochenesa madzimai nokuti ndakanzi handirori. Zvauti mumbamo muamuna rugare, hakuna mudzimai zvaanofara uye futi Mwari avaropafadzi pakadaro, nokuti anenge atoti mapoto. Kana usina kubuditsira munhu roora anonzi mapoto iwawo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa chatinotarisira zvatinozangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga, tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Tisati taapendera regai titarise zvabuda mumitambo yenhau yenhabvu yanhasi. Yada Stars yarova Dynamos 2-1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shisham 1, ZPC Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manika Diamonds 2, Green Fuel 2, Triangle United 1. Tabata shika kumagumu echirongwa chedu chanasi anokuoneka ine mufaro. Dini Evans Zininga diri mu Washington DC ndokusiyai mwina ntungamili Nkomo achikupa echirongwa cheIsiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kunanzwe usuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemaNdebeleni babikwa beyibo abaligciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo, okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodonga Mahlangu, yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
16 days of activism against gender-based violence is told us a similar system by Kulugas, Mobanango, Kulumkulan, Korela, Utumkulan, Korela, Low Little Kumuzek, Iga Kulumba, Wuslan, the guys in Jin, Wutting Amans, Amans Gaweko. So it's Kangala, Ugum Tato, Ugum Tato, Yabosi, Nangosia, one Kuluman, Rokazamuti, Ulem Tato, Evigelayo. Got a lem Tato, each of footing in his Bushunga Kulugas, Long Wutanuti, Yabo Gamba, Uluman, the Gaege, Lugan, Utuna, I overlook a letter my policies, Angala. Funding anga implementwayo ngani ngoba ayizele ukuba yizele ukuba liphepha nje laphana bese kusithi laba abalutshwane abayenelisayo ukuthi bavale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda udlakela umbe udlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana, akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani. Kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi wona singakhuluma sibi sama amapolisa ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezinye izigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi vele ipolisa ukuze ulithole ipolisa uyabuhambe umango omude kakhulukazi njalo ipolisa langkhona yabo ngokumele uhambe ukuthi uyelilanda cabanga nje nxa ungumama usuthe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa sesikhangela kwezindawo uthi usalanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ukuthi ayekuvikela so imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khonapho kuthona singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ngenziwa ngomama kubobaba udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba udlakela nje ezindlini uphela kwalo sibona ngesimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnetho zingazinzanga akulakuhlaliseka nxa abantu belambile
sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyini ongakusho kwabesilisa kuhulumende kumbela kubagcini bomthetho
uhulumende kabona ukuthi lo mlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi i-social protection and social security yabantu ananzele ukuthi lo section 51 constitution ukuthi right to human dignity wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezokuhlaliseka kuhle kasikho
unkosazana Magodo ngamahlango ulwela amalungelo abesifazana Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu u-Allen Marashe loTinashe Gwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo umnumzana Chris Mfundirwa
hayi impela yani isikhathi ekubi sibi isikhathi ekubi ngoba lokho kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamazingane awuhlonitshwa lapha umsebenzi wethu nje siyabe sifunisa ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka ama-students afunde ama-fees e-afodeka ama-students afunde ngenakwesaba manje nxa kuyithi esilela leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abengasela that freedom labo aba lokusaba ngoba babekhalele ukuthi thina yithi sizabakhulula bese kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusiphatheki ukuthi
amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo
ama-students laba abotshiweyo abangu-8 bangikhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections so okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha ezimbabwe jikelele from nasi umat university bindura university lufane state university so sikhayela ukuthi kuma-yunivesithi amaningi izinasu bekuyiyo ewinayo kuma-yunivesithi lawo so sikhayele thina sibona ukuthi ku-SRC e-UZT kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinasu layo izanjani izawina lase-UZT lapho so bathated that basis bayo-disqualifyani ama-students wethu ukuthi bengameli kuma elections law ngoba bebebona I'm sure bebebona ukuthi since izinasi biwina iZimbabwe yonke sawina njalo nase-UZT lapho
ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa
kareti since they've been released on bail i-UZT released statement sisekekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections law so since they are ready they are able to represent they are able to stand for ama-elections law
umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumi lane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacelo omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibiza khulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kude i-Israel layo ikhulule izibotshwa zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela namba bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza iHIV kanye lomkhuhlane weAIDS Olo National AIDS Council of Zimbabwe luthi esabelweni semathebeleleni North abesifazana abasakhulayo yibo abalenani eliphezulu labathelelwa leligciwane lula. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolugatsha emathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababaye ngabe bakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV ayenzakala ikakhulu emantombazaneni. Beyengeke ngabantu ababele izimali njalo mhlawumbe ekuziphatheni bengasiphathi kahle ikakhulu abantu abanjengabotsekeja.
Kwabesilisa uNcube uthi igcikwane le-HIV libhahe kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Singakuthatha ngokutheni yi-age group sebephumile ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Ifimu yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhla ka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKhazungula, Chisuma, Chidobe, Matezi lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulwisana legcikwane leHIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sethandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Hall zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa ligcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube le medication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa as ama statistics le background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngomkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi, inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika, izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uZulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila kaWard 23 eNkulumane kobulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CCC.
Kona bekungathi kunzinyana, kodwa isibindi engathi ngingathona ukubona ngimutha ngiqale ukungena ukuba ngumkhokheli ongukhansila. Enginanzelela ukuthi bakhona kwababethile kuqala nabo bantu bathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bekuqala. Ngasengitshela ukuthi ubaba nobomama sabantu abathileyo ukuqhathelaneni bekwenzeni uNkulunkulu. Nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe lowo msebenzi nami ngizawubamba. Kube lesibekelo olukhulu kakhulu, ngifuna kuvulayo sibekele sithokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba ukuthi balethiwa ukuthi vote sasesifika bathathu abanabo baba ababili nabangeniyethi mama wayeningi. Ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi, yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile esodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizibele kumilele lonke kubafuna njele ukuthi sodolobho wakobulawayo ngumuntu yosindisa esibona kube ntingeko enkulu ukuthi umsekeli wakhe abe ngumuntu owesifazana. Ngokuseleka kwenhle kuba nzima ukuthi sisekelane njengaphoa, ngoba omama kwakathethi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoka angena ba ama-councillors yalaba abangene ngesilinganiso samavoti athole ngamaphako nxa sikhangene singu-12. So khonokho bekusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu sengimfisa kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa. Kodwa-ke ngokuseleka kwenhlanhla sehlulekile ukuthi sibiselane ngokugcweleyo kungabangizake izinto eziningi kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi? Kwenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla anzime yena ukubambe ngayithi ndlela. Kwesinye isikhathi sisuka sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele ukuthi sizame ukuthi sithembeke sibo kakhulu ezisigcwalise izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyafandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama, ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke ihloniphe laba abayibo abakuphephile bakunika lelo thuba. Bese kusehlula ukuthi uzigabanyeke kube lezinqumo ozithatha ukukhululekile.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sebenze kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekile kakhulu kubala amathuba angathi malutshwana bangazange basebenzisa ukuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayisithungulayo ezibotheyiphumilazekozisenta from 2001 kuzizosela isikhathi bemisebenzelayo ngiethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngizisane labadoreni labagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakobulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokulawa progressive residence association ngingumsekeli kwephelimana. Yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi nginelise ukuthi ngikhangele ubulawayo wonke ujikelele. ngihlangana nabakhokheli bonke abakhona eBulawayo. Kwangisondeza kakhulu ukusebenzisana nomasipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo lezihlekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kungibike isibindi esokubana ngiyekuma ngithungamele iwadi.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba.
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu. Mangithi ngiyahlaziya ngiphangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibone abasifazana sandla ekukhokheleni. Inhlanhla yekathe siyona le ndaba ephophokunentokhuzinbesini.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaWard 23 enkulumane koBulawayo, esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sika Meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni owutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali chona njani izilwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Difa wajaphi bangodube. Sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata. Umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna. Ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lizihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo? Into enjani le nqa ukhangela isintu sakithi?
Umthetho lo wabugande mina ngowami umbono, ngibona ngathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo. Ngoba lokho ngibona ngathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu, bangathathi isintu basihlanganise lepolitiki. Ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa lepolitiki, noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona, kuzadiliza izinto eziningi. Ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe, njalo kwenza isizwe sibe nesizotha.
Manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo, ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha, ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo? Ungasitshela ukuthi ngamafitshane kubona njani wena lokho?
Ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu, njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala, ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala, umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona, ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabozala ubuyakhile baphelela bonke. Ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke, njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe, ngoba besazi ukuthi into leyo yahlanganyela abadala. Kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa, laloba kungaze kuvele uhlupho bani, akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza ukuthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlalela lo emzini wakho, ngoba kuzabe sengathi bayakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa. Kodwa ke nxa kukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke, kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle. So lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle, labantwana bakhule begoqekile bendawonye, ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye lo baba munye.
Lo ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesiqoqa la uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilayo.
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys. Bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani. UNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Postiki, 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 promote amadoda, yeah. Amadoda, sengibona njalo futhi ngingifundile nabodadewethu abachiywe emakhaya mthwebe semzini yabo. Hey, umuntu ekuhambe ekhulule mfana.
Salibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-albhamu elisha elichisayo liyabuya ntambama liyabe selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo uSlender and Unity Boys elupane amagontena amade komnyambambeni, yikho lapho okukhulele khona ikhehlaloneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesi sakhumuzi wethu kambukhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sitholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Slender and Unity Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasisupporta ngakhona. Ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela wapha mazwi yabalandeli?
Ngihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana, likhokhelwe yiyo le i-single track.
Is that this on Kelly? Is that Kumuzi? Where to come? Who could show me now?
Insizwa yaselupane uIshmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe leSlender and Unity Boys ibehlabela-ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntunga Milinko, Mo, Kololo Gwana, Wamatuganduna, Muizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.